tukutanga tulao kwa kutenda kuna mwari kuti ya rukunzira nyasha. Atina za kunzwisi isa kutizo, mafactors ata rukusa kisa kutizo, ki nzwira nyasha zakadai. Nukuta atisiri pa lockdowni, wanu warungo faba famba. Asinya ayo kuti takabuda maholiday, tikapeza maholiday. I think ndiri kunyanya kuita kutizo, manamba zidakarare lo. Wana wechikoro zakare, wani kwa rukuchengetezo mshikoro emomo asi. Pane zvimwe zvikoro zviri kuita makeses andofungidzira kuti haasi kuripotwa. Saka zvinhu zvatinoda kukurudzira hurumende kuti aiwa ngati investei mari yakawanda mukutesta. Panenge paitika disaster yakadero ngati testei tispray tidaro. Saka kumwe kudzika kwemanhamba yedu kugona kunge iringori nyaya yangotizvo hatisi kutesta chete.
Totarisawo kuti vanhu vari kubayiwa nhomba yekutanga tiri kuona kuti vanenge vakati kwirirei tichitarisa nezuro kwakabayiwa 12,440 zvii zvamungataurawo pavanhu vaakubayiwa nhomba yekutanga
ndinotaura machizokorosa kuti vanhu vedu vanoda information kuti vawane confidence munhomba iyi zvino vanhu vaakuenda vachiita maconclusions avo vachiona vanhu vakabayiwa kudhara kuti nhingi akabayiwa achiri right hapana zvakashata zvamboitika kwaari izvo zvakuvapa confidence yekuti vabayiwewo vari kuonawo vamwe vakuru vachibayiwawo nhomba mupublic vakaita sana president zvinogona kunge zvichipawo vamwe vashomawo futi confidence yekuti vabayiwe saka manhamba ari kubayiwa ari kukwirira zveshuwa nokuti vanhu vanenge vane confidence havana chaona chakashata hapana ati afa nenhomba kana ari kuakafa hatisati taziviswa nezvazvo saka confidence yevanhu iri kukwira
kuuyawo nyaya yekuti vari kubayiwa nhomba yechipiri Dr. Madzorera vanenge vari kurambawo vaine ushoma zvii zvamungataurawo panhomba yechipiri apa
ya nhomba yechipiri tinofanira kurangarira kuti vanhu vaakubayiwa nhomba yechipiri yezvino ndo vanhu vaya vakatanga kubayiwa nhomba ikakubayiwa iyi vaive vashoma mazuva aya mucharangarira kwaigona kubayiwa vanhu 50 pazuva kana 70 kana 80 saka takatanga very slowly zvino very slowly iyoyo taakuiona manje panhomba dzechipiri asi nokufamba kwenguva ichaenda ichipika ichiratidza kubayiwawo kwevanhu vakawanda kwaakuitwa nhomba yekutanga izvi
pane vamwewo vari kukurudzira kana kuti vane pfungwa yekuti dai zvaiita kuti nhomba iyi inge ichiiswa kana mumasejari nekuti vanhu vanenge vachiti pano noona chiremba wake obva angoudzwawo kunzi pano tiri kubaya nhomba zvinokwanisa kuti nyika ikwanise kubaya 10 miriyoni vairi kuda imi munotiwo nepfungwa iyoyo
iyo ndoo pfungwa yakanaka chaizvo uyezve ndoo pfungwa yatakaona ichishandiswa nedzimwe nyika kana tichida kubaya vanhu 10 miriyoni tinofanira kubaya vanhu vanosvika kuma 70,000 a day hurumende iri yega yaizvikwanise ngavashandise maprivate surgery maprivate hospital ari willing kuita izvozvo ende akawandisa vanhu vese vari willing zvinotibetsera kuti kurinzwe kusvika nhamba yedu ye 10 miriyoni izvozvo